tutamshinda.
Baby ndoda kututambeneni andidi ane nungo se uyo uyabadariro undizunze ngaritambe da uya ndakazora uka perfume kana newe ndatunzwa kadio nasi ndoda kukuratidza iwe ayaye. Shango, hey, hey, yeah. Ah, like you just don't care. Zenge nyika ya kukuma. Ah, yeah.